Ndinogamuchirai mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekubata sachigaro vebato reMDCT Senator Morgan Komichi kuti tinzwisise kuti sei nhasi uno vave kuti MDC Alliance harisi bato asi iyo vanga vachishanda neboka iro reMDC Alliance kubva muna 2018 musarudzo kusvika pazobuda mutongo weSupreme Court uyu. Senator Komichi, vakawanda vangada kuzwa kuti chii chakatora nzvimbo chakasvitsa kuti musiye MDC Alliance yamava muchishanda nayo nguva yose muchienda kuMDCT iri kutungamirwa yezvino namuzvare Thokozani Kupe vakafanobata chigaro.
Ndinotenda zvikuru nemubvunzo wavabvunza chikomana, nekuti vanhu vakawanda vari kuvhiringidzika nenyaya iyoyo. Asi tisingazivi vanhu chokuti inini saSenator Komichi, National Chairperson weMDCT, handirangobvira ndasiya MDCT. MDC Alliance yataifamba nayo yanga iri election pact. Tasingafambi nepati inonzi MDC Alliance. Hatinangobvira taforma pati inonzi MDC Alliance. Hatinangobvira tasiya MDT. MDC Alliance is ratakawirirana kuti tinoshandisa pamaelections. And afterwards, tasingafani zvakare kurishandisa nokuti izita ranga riri re-election corporation yanga itiwa pamapato anosvika 7. So inini handina kubvira ndasiya. Vanhu vasiya bato redu ndivana Nelson Chamisa nevamwe vake. Ndo vasiya vaenda kundoforma chinhu chinonzi MDC Alliance. Isu takasara tiri pamuzinda weMDC paHarvest House nanhasi tiripo. Tisu takasara zvakare tine mamembers weParliament arimo muParliament iko zvino tisine the right to recall. Tisu zvakare takasara tichiwana mari yeFinance Act ipo act tiri kuiwana mari yacho because tiri muMDC main party. Komichi munhu ari consistent nestruggle yeMDC. Komichi munhu ari loyal to the struggle yevanhu.
Vakomichi, ndimi makanga muri election agent wavachamisa musarudzo dza 2018. Makakwikwidza zvakare kuti muwane chigaro kucongress yebato reMDC Alliance yakaitwa kugweru. Makanga musingazivi here nguva yose iyoyi kuti MDC Alliance harisi bato?
Thank you so much for the second question. In actual fact, pose pataifamba ipapo kubva pa 2018 tichizosvika kugweru congress yanga iri MDCT ndoini yataitevera ndoyataiurana tose tichiziva izvozvo. Hapana kubvira paitwa chibvumirano kana kutogara pasi kuti akuchinja zita rokunzi MDC tichienda kuMDC Alliance. Saka isusu tatisina bvira tarashika uwe clear takazoshamiswa takuona vanhu vava kuti MDC Alliance ibato. MDC Alliance yanga iri trade name, yanga iri tag re-election. But madocuments edu ose kubva kuconstitution bato ranga tingonzi MDC headquartered at Fort Nelson Mandela. And it was very clear kuti ma MP atinawo ese anga akaiswa neMDCT, amwe akaiswa nePDP, amwe akaiswa neMDC Green. Panga pasina kana confusion. Takaita anniversary celebration muna September 2019. Munhu ese akaenda izo 20th anniversary. Hatinangoziko second anniversary kureva kuti that was MDC Alliance. So munhu ese ari clear. Vanhu chete vada kungova neclarity kuudzwa kuti manga muchinyeperwa. Vakomana vasingatora chokwadi.
Vakawanda vari kuona kunga imi vakomichini vamwe wenyu muri kushandiswa nezanupf kuparadza MDC Alliance kana kuti kuparadza opposition muZimbabwe. Munoti
yechokwadi vanhu vakawanda vanofunga kuti ndokuparara kweopposition politics inizimbabwe. Opposition politics yakuvakika kuti patinosvika 2023 elections tinge taana ma true democrats, taane true opposition political party. Tinotenda Mwari kuti this incident yakaitika pachine 3 years to go to an election. Deno vanhu vakamira takazozviita 1 year before elections. Mafears ana vanhu iwo aita come true. But iko zvino kwete vanhu vanozochinja. Musaneswa nemumvuri unadzotiko uripo vakomana realize. With time mvuri unochinja size ne shape. With the time zvinhu zvinochinja. The MDC leadership that is there has got a clear vision of where we want to take the party.
Muri kutarisira here kukwikwidza kuti muwane chigaro pa iyo extraordinary congress ichaitwa ne MDCT.
Zvichaitika pa congress zvinobva kuvanhu kuti ndichakwikwidza here ndinogona kuda ndeita ambition. Asi vanhu vachiti General Tsawa Mukwani baba Abraham zvasvi zvenyu. So haufani kumanikidza. But kana vanhu vakanditi baba Komichi muye mutitungamira nguva yenyu yakwana. Nguva yaMwari yatatakamirira yakwana. Whom am I to refuse? This is a democratic party. We want to practice democracy. So really hapana chinotyisa. Nekuti kana Mwari vachida kuti uite basa ravo, vanopinda mweya vana veZimbabwe, vana veZimbabwe wokusarudza. Hatidi chitsotsi, hatidi kuriga election, hatidi umbavha, nekuti ndokwatiri kutiza. Takaona utsotsi hwakaitika makore maviri apfuura, vanhu vakagumbuka, vanhu vakarwadziwa. It is us as the new leadership must commit ourselves that we shall practice true democracy.
Manga makateerera kuna Sachigaro webato reMDCT Senator Morgan Komichi muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 nderi muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.